dei vanga vari vanhu vane nyadzi vanhu veku Amnesty International panguva ino ingadai vatora mukana uno kunyara chaiko kupinda mukati machimbudo kwede nenyadzi
sei muchidaro
nokuti isu tisu vana vemuno muZimbabwe hatina kana mhosva iri kumataredzi mhosva emunyika yemunhu kana hama kana ngana anokutaura kuti ndakaurayirwa ngana nokuda kwekuti mapurisa kana kuti masoja ai enforce lockdown saka zviri kutaura vanhu veAmnesty International zvinhu zvinonyadzisa nokuti unogofunga waverenga kuti mashoko avari kutaura aya vari kutaura muZimbabwe yatinogara here isu sevane muZimbabwe vari kutaura here nyika yedu kana kuti vari kutaura zvinhu zvakaitika kune imwe nyika kana kuti kune imwe planet nokuti zvinhu zvisina kumboonekwa munyika munomu tikatondera tikatarisa zvakaitika kune dzimwe nyika tinonzwa kuti kunana South Africa kwakafa vanhu vakawanda vachipfuurana nemasoja nenhau yelockdown munhu atinambosangana nezvakadaro tinonzwa zve zvakawanda kuti kune dzimwe nyika dzakatipoteredza vanhu vaipfuurana vachikuvadzana nekuda kwelockdown
asi kava mugwadi gwaro iri kutarisa zvakaitika pasi rose munyika dzingasvika idzo zana nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 149 sei muri kuti muZimbabwe izvi hazvina kuitika asi vamwe vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti maberekera ingwe
muno matina kumbosvika padenho iroro nekuda kwokuti vanhu vamuno vaiteerera lockdown vachiita sezvanga zvataura hurumende nekuda kwokuti hurumende ndeyevanhu uye nayo vamunangagwa munhu wevanhu saka zvinobvepi kuti vanhu veAmnesty International vanotaura kuti vana vemuZimbabwe vakaurayiwa nekuda kwelockdown zvinonyadzisa asi chinotipa mufaro ndechekuti nokuda kwokunyora manyepo vari kushaya credibility vachashaya rukudzo uye vachasorwa nevana vemuZimbabwe kwazvo nekuda kwemashoko akanangana nekuda kukurudzira kuti vanoisa zvirango zvoupfumi nevanoshanda kumhura nyika inoyi varambe vachiimhura.